chiri kuitika nechati ndezvekuti president vachauya vovhura 50 parliament of the 90 parliament yatinotiyo muchirungu sona state of the nation address. So president vafunga kuzvitira kunew parliament haisati yavhurwa zviri pamutemo asi tangoita inonzi muchirungu trial run yekuti tiwontike feeling yekuti chiri chedu chakamira sei. Saka ndo zviri kuita president vachivhura 50 session yeninth parliament inzoetsvina tozogara futi minista mutiriniye vachitarura bhajeti ravo homwe nyika. Tapedza izvozvo todzokera kuparlamendi yedu yakudhara tozopuhwa zviri pamutemo gore rinouya. Iye zvinezvi tingambe kuti muchirungu ratiri kuita svondo rine mazuva maviri aya inonzi trial run kuti isu government neparlament tingoridzwa manyukunyuku nechinhu chedu chatakagadzirirwa neshamwari dziri machina.
Taonawo munyori wedare reparamende kana kuti clerk of parliament vachiti hakusi kubvumidzwa veruzhinji vanenge vasina kukokwa. Nechikonzero chei pamusangano wakakosha kudaro unenge uchitaurwa nemutungamiri wenyika?
Inyaya yekuti apapa paramendi tichazoivhura zviri pamutemo zvandataura gore rinouya. Saka hakuti vanhu vazhinji chimwe chinhu kandechekuti hatikati tiri mucovid kaizvozvo kuchine covid saka vanhu vakawanda havadini plus haisi official opening yenew building yeparliament state of the nation address iri kuitwa nemukuru wenyika yavati regai ndinoitira kuchinhu chedu chivakwa chedu chacho chakapiwa neshamwari dzedu kuti tione kuti chinodii kuti tiri muchirungu kuti tijust get a feel of what the new parliament will offer.
Ko vamwe vari kuti havawirirani nepfungwa yekuti chivakwa chakadai chakakosha zvakadai chinge chivakwa nenyika ingava China chero nyika yekunze zvayo vachiti ndo zvaifanira kuitwa nehurumende.
Ndokupenga aka tine vanhu vedu vanopenga muno munyika vasingadi kuona nyika ichibudirira vanokurudzira kuti nyika inofanira kutongobudirira kana vari varungu chete vekuwestava ndozvavanoda. Pane vamwe vedu vanoti hapana chinofamba chisina varungu ndoiyo yavapoka gomo rese zvino yaparlament ende yachinhu chakanaka zvikuru ndofunga ndiye kana sekakanganisi ndeparamendi hombe muno muafrica iyoyi munyika dzemuafrica muno chivakwa chakanaka zvisingaiti. Saka kuona munhu asingafariri ichochi ari muzimbabweni achishora zvakadai munhu iyeye anenge achioya kamuroi.